zvakakosha zvikuru nekuti kana muchayeuka pane mazwi akambotaurika pamashure apa vanhu vachiti kuru wenyika vakasaisa proclamation seyavavaisaii tikange tichinyoresa vavhoti hazireve kuti tichiagadzirisa new voters roll zvinoreva kuti tinge tichingopamidzira pavoters roll ranga riripo saka nekunyunyuta kwaiita vanhu pamusoro pevoters roll revakare takange takumbirisawo isusu kuti tinoda kutanga voters roll idzva ndosaka maona mukuru wenyika vachitipa proclamation iyi yapamutemo inotibvumidza kuti titange kugadzira voters roll idzva
tiri kuona kuti zuva ratarwa musi wa14 gunyana kusvika muna ndira gore rinouya zeki yatogadzira here kuti mutange kunyoresa vanhu ava
zeki yakagadzirira kuti titangise kunyora vanhu ava asi sekutaura kwatikuramba tichingoita iye zvino tiri mushishi rekudzidzisa avo vachazenge vachinyoresa patinongopedza kuvadzidzisa vanhu ava tinenge taakutanga nemandorokwati
asi mune chivimbo henyu kuti munokwanisa kuti panozoitwa sarudzo mune mapedza chirongwa chekunyoresa vavhoti ichi
tinenge tapedza tapedzeredza vanhu vatodzoka vaona mazita avo yatinoti inspection yevoters roll vagutsikana ndo chishuvo chedu chatinacho
tambotaurawo nevamwe vari kumasangano akazvimirirawo gamai makarao vari kuti zeki inenge isina kuvabvumidza kuti vauye kuzoona kuti chirongwa chekudzidzisa mamaster trainers chiri kufamba sei mungati kudini mashoko aya
tsamba yekukumbira kuti tivasvike ikoko ndine ruregero rekuti yakanonoka kusvika kuti ndiione asi iye zvino tiri kuti kana vachida kuona taakutraina makit operators zviri pamberi mamaster trainers aya vaakumakit operators ngavavatipe mazita evanhu vavo vakuda kunoobserva training ichazoitwa yemakit operators